Fincopo ndo vanga vari mumwe vatungamiriri vaitambira munhu wese ane maoko akatandavara vanga vasina basa kuti wabva kupi vaichiukaisa appointment vaikutambira vaive frank vaitaura newe zvavaifunga zvakasiyana neumwe utungamiriri watinoona kune dzimwe nzvimbo muregion ino. So ndofungidzira kuti kunyange hazvo utungamiriri weregion ino wakaleta vana vedunhu rino pasi kakati one day, he was one of the voices of reason. Taigarotaura tichiti is a gentle giant, very calm, but also achikuudza zvaanofunga nepaanenge ari panguva dzose. Takaita nhaurirano navo kanenge kaviri nenyaya yeZimbabwe. Pese ipapo ithink waino kuti vari french vachikudza zviri possible nezvisiri possible.
Vainge vazivisawo kuti havasi kuzoramba vari pachigaro vachiti ndorangariri gore ravo rekupedzisira, asi tinomboona vamwe vachiti kana vakusvika kwekupedzisira vovandudza mabumbiro emutemo. Sei izvozvo zvakakosha zvavakatora, zvedanho ravakatora iroro rekuti handisi kuenderera mberi?
Vaisagara navo nguva dzese, asi pataivaona uchiobserva uri kure vaiita semunhu anonyatsonzwisisa zvavaida kuitira kuti Namibia izove.
Takanzwawo vachizivisa nyika yavo kuti vainge vasikudzwa zvakanaka, vanga vaine chirwere chegomarara. Handizvo zvatinoona zvichiitika muZimbabwe kaizvi, vamutandiri?
Munhu anga asingadi zvinhu zvekunzvenga nzvenga, hatini pavakaona kuti utano hwavo hwanga hwava kunyanya kudzimba, vakaona zvakakosha kuti nyika irege kuzonzwa nemakuhwa.